Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wesvondo kukadzi 16/2025. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yotarisira kubatana nepasi rose svondo rino mukucherechedza zuva rekuremekedzwa kwemagariro evanhu akanaka kana kuti World Social Justice Day. Vanorwira kodzero dzevanhu vachiti pane zvizhinji zvichiri kuda kugadziriswa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump voparura commission itsva ichange ichitarisa nekugadzirisa matambudziko ari mune zveutano. Zifa yovimbisa kubata chikwata chenhabvu chevanhukadzi chinomirira nyika cheMighty Warriors zvakaenzana nechikwata chevanhurume cheWarriors. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nechina svondo rino ichabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekuremekedzwa kwemagariro evanhu akanaka pasi rose reWorld Social Justice Day iro rinorangarirwa gore rega rega. Zuva iri rakatarwa neUnited Nations General Assembly muna 2007 uye sangano reUnited Nations rinoti dzihurumende dzepasi rose dzinofanirwa kuona kuti dzaremekedza kodzero dzevanhu vose kusanganisira vakaremara, kusanganisira kodzero dzekuti vawane mabasa. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti zuva iri rakakosha zvikuru uye vane tarisiro yekuti hurumende dzepasi rose kusanganisira Zimbabwe dzichatevedzera zviga zvakatarwa neUnited Nations pamusoro pekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu ari mukuru wesangano reAll Hands on Justice Advocate Kennedy Masie.
Zuva iri rinorangarirwa ende richikoshesa atingati kubatana kana kuti atingati social contract inenge iri between vanhu nehurumende. Social justice inenge ichitaura kuda kusumudzira atingati certain elements mu society akaita seanga akambotsikirirwa kudhara, kunyanyanya marights evana, marights evakadzi, marights of the disability, nekoso kusumudzira vanhu in general atingati citizens kuti vave vanhu vanova vachiraramawo upenyu hunoremekedza, especially tichitaurawo futi marights avanenge vanawo musociety and also ma responsibilities anenge ane hurumende towards citizens avo.
Tinoona kuti iro sangano reUnited Nations riri kuti zvakare pazuva iri vanenge vari kutarisa nyaya yekushayikwa kwemabasa zvakare uyezve nyaya yeurombo. Tinoona izvi zvichizorangarirwa here nyanya kunyika dzemuAfrica dzisanganisira Zimbabwe?
Zvinofanira zvichirangarirwa because itozova kuti tichitarisa kunyika yedu yeZimbabwe nyaya yemabasa inyaya iri kunetsa. And pane atingati high level of unemployment iri mumunyika medu and also iri kuwanika zvekare kune dzimwe nyika dzichiri kusumukira. And nyaya yemabasa iyi inyaya inobata zvekare atingati kodzero dzevanhu dzekuzviriritira uyezve kodzero zvekare dzinenge dzichida kuti vanhu vave wachi rarama upenyu watingati uri decent. Saka kana irizwa ririro rikutariswa I think rikutaswa zvekare richida kuti mahurumende akurudzirwe kuti ave achigadzira mukana yekuti ma citizens avo munyika mavo vave vachikwanisawo kuva vachishanda zvekuriritira uyezve vachikoshesawo kodzero dzavo dzekuti vave vachirarama upenyu hunoonekera.
Takatarisa Zimbabwe zvii zvingaitwa kuti tione zvamuri kutaura izvi zvichizowanikwa zvichikwanisika.
MuZimbabwe ndiona sekuti zvakawanda zvofauko zvichioneka kunyanya-nyanya zvofauko zvichiitwa nehurumende kunyanya-nyanya kukoshesa atingati marights evanhu. Hurumende yeZimbabwe inofauko kuve ichidzoka kuvanhu ichigadzirisa pachirungu yatingati the social contract because vanhu reason yavakaisira hurumende kuti ivepo ichivatungamira kuti ive ichisumudzira vanhu ichigadzira zvekare mukana yekuti vanhu vave vachiwanawo zvokuti vanokwanisa kuzviriritira. Saka zuva iri rokuti this year iri kutarisa kunyanya-nyanya yemabasa tinokurudzira kuti Zimbabwe sehurumende ive ichigadzira mukana iyoyo ichidzoka zvekare kuvanhu ichiteerera ende kuteerera kwacho kuchisanganisira kuva vachiremekedza constitution bodzi pakati pehurumende nevanhu bumbiro romutemo ndiwo rinova richiva chigavhena kuti vanhu vafanwa vachitongwa sei. Saka hurumende ikateedzera bumbiro romutemo ichiteererawo zvekare vanhu ndiona senge aya maresponsibiliti dzavo kusanganisira nyaya yekugadzira mabasa inova ichionekwa vachizviita pambera.
Avo vange vari mutungamiri wesangano re All Hands on Justice Advocate Kennedy Masie vachitaura vari parunhare kuDallas, Texas muno muAmerica. Vateereri hechino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi update, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kudzvanya pakanzi follow. Kune vanoda kushandisa linki munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai linki yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi executive order unoumba commission itsva inonzi Make America Healthy Again. Commission iyi iyo ichange ichitungamirwa negurukota rezveutano muAmerica vaRobert F. Kennedy Jr. ichange yakanangana nebasa rekuongorora nekugadzirisa zviri kukonzera matambudziko muboka reutano muAmerica. Aya anonzi ari kuramba achiwedzera. Ichinyanya kutarisisa zvirwere zvisingapere zviri kubata vana vacheche. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga avo vanoti izvi zvakanaka sezvo zvichipa vanhu vemuAmerica mukana wekuti nhunha dzavo mune zveutano dzinzwikwe nehofisi yemutungamiri wenyika iyi.
Chandingataura ndechekuti zvese zvinoitwa kuti utano hwevanhu huchengetedzeke kana kuti huve nani zvinobatsira. Saka tinovimba kuti komisheni yagadzirwa iyo yaiswa naPresident Trump ichabatsira kuitira kuti maAmericans anzwisise kuti utano hwavo huri kufamba sei munyaya dzakaita sezveobesity kana kukura muviri nezvinhu zvakaita atinoti machronic medical conditions. Saka idanho rinenge rakanaka.
Ndezvipi zvimwe zvirwere zvamungatimi zvinokwanisa kunge zvichizotariswawo pasi pekomisheni iyi?
Zvirwere zvatingange tichitarisira zvirwere atinotiwo machronic medical conditions, marvelous, and ayanosanganisira zvakaita seobesity kana vatoti kufuta kuya kwakanyanya zvikuita zvirwere zvakaita sana diabetes kana zveshugar hypertension kana kukwira kwanokwira BP nezvimwe ndinovimba ndichanyatsa kuzoongorora hangu kuti madetails akamira sei but basically atinoti machronic medical conditions hopefully vanenge vaitarisawo zvakaita sana gomarara nezvimwe zvirwere zvakadaro.
Tombotarisa hedu pazvirwere zvamataura izvi, pane zvingaitwawo here nevamwe vangange vakateerera vachifungawo kuti pamwe vane zvirwere izvi zvakadai sekuita muviri wakakura nezvimwe zvakadai seBP?
Chatinoona mavelasi chinofadza mazuva ano ndechekuti zvirwere izvozvi zvakaita sana zveshuga nekukufuta kana kuti obesity pava nemamezures anokwanisa kuitwa iye zvino anosanganisira mishonga. Kune mishonga inonzwa naOzempic yokuita kuti vanhu valuze weight kana kuti vaderere muviri. Koitazve mamezures akaita sezvinhu zvaana exercise nekudya chikafu chine hutano. Uyezve chanonyanya kukurudzira ndicho kuti vanhu ngavaone vana chiremba vachiita vatinoti mamedical check up so that vonyatsa kuongororwa kuti cholesterol yavo yakamira sei, weight yavo yakamira sei. Kune zvatinoti vana hemoglobin A1C zvokutarisa kuti vane shuga here nezvimwe zvakadaro.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vachitaura nesu vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum icho munopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rekareka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro nava Christopher Musodza avo vanova mukuru wefunga AI Africa tichikurukura nezvenyaya yekushandiswa kweartificial intelligence. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chekutanga, vanhu vanonyanya kutya kuti AI nekufunda kwayo nekugona kwayo nekusaneta kwayo nekuti makombiuta vanhu vacharasikirwa nemabasa nekuti AI inenge yakuita zvinhu nekukurumidza nekuti mushini yakawo inenge yagona kuita zvinhu izvi nemazvo inete haizorore ende inogona kudzidzawo zvakare. Kune dzimwe nyika ndiyo yakutotyaira dzimota saka vamwe vari kutyira kuti no dambudziko rekutanga nderekuti AI ichatorerwa nomabasa. Chechipiri ndechekuti sekutaura kwataita AI iri kutora njere. AI haisati yakugona yatinoti hunhu uyawe hausati wagona kuisa pamishini. AI haigone kunzwa tsitsi, AI haigone kuchema, AI haigone kushatirwa, atinoti maemotions ayaya hapo. Saka tinoona kuti AI ikazoiswa kune mabasa akafana nemapurisa, mabasa anoitwa nevanhu vematare edzimhosva, majaji ayaya, ikana isina hunhu ubuntu kana kuti isingagone kuzotaura nevanhu like ikaiswa kumacustomer service isina hunhu uyawe handononge tinorasikirwa nechimwe chinhu. AI vamwe vanotyawo zvakare vanonyanya kuteerera mafirimu matinoti masaifa ayaya vanofunga kuti no ikazonyanya kudzidza zvakare inozofunga kuti yakakosha kupfuura vanhu.
Zvino chii chiri kuitwa kumisa mamwe ematambudziko aya?
Nyika dzese dziri kutogara pasi kuedza kuongorora kuti vangashandise AI sei isingavakwadze isingazokanganisa, isingazokonzere mhirizhonga, isingazokonzere kurasika kwemabasa, isingazokonzere matambudziko akawanda. Nekuti vamwe even vari kushandisa AI kuti ivadrivhere mota, ivatyaire dzimota idzi, ino imwe application iri kushandiswa kumayuro kunyika dziri kunana Europe nekunana America. Vamwe vari kutoona vari kurasika nekuti even chero iwo ukashandisa maps yepafoni yayo inoshandisa AI vakawanda vakatomborasika vanoishandisa iyoyo. Saka mota dzinozvityaira dzedza dzimwe nguva dziri kurasika. Zvimwe zvinhu zvatinofunga kuti pamwe zvichatanga kugadzwa makore ari kuteera aya, asi pane mitemo imwe iri kutogadziriswa kune nyika dzatanga kushandisa AI zvakanyanya nekuti AI yaya pane yatinoti liability kuri kunzi uka kana uri mumota muchitimbo kune vanoita zvemutemo malawyer kana uri mumota kana mabasa ese kana zvese zvinoitwa pane ino yatinoti liability neimwe yavanoti legal person munhu here kana iyo iri kutyaira mota mota ikaita accident ndiani ane mhosva ungati kompyuta ine mhosva here saka ndo zvimwe zvinhu zviri kugadziriswa pamusoro peai pamutemo kuti vanhu vagone kuona kuti no kana ai yazokanganisa kana kuti yazopara mhosva sezvo yakufunga semunhu yakuita mabasa anoitwa nemunhu ndiani wacho anenge achikora mutemo munhu akaigadzira here munhu ari kuishandisa here kana kuita sei
nematambudziko ese aya amataura tingati inobatsira here ai
ai ichatibatsira nekuti kana makombyuta agona kuita zvinoitwa nevanhu zvakureva kuti vanhu vanoneta sekuziva kwatinoita ai nete ai harare makombyuta harare saka kana mabasa anoitwa nevanhu achida kuti vanhu vazorore agona kuitwa neai ai tiriona iri kushanda muzvipatara iri kushanda mumafactory vamwe vanogadzira mota vanoita nevamwe vanoita mabasa aya anoda mets dzakawanda kana kuongorora data rakawanda kuongorora information yakawanda ai iri kubatsira vamwe mapurisa zvakare ari kubatsirwa neai yatinoti iyaya inoshandiswa nemakamera macctv kuongorora mabhodha kuongorora kumaairport ai iri kushandiswa yekuti inogona kutotaura kuti no tenda yapfuura panapa nekuti ai inogona kushandiswa yatinoti face recognition
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navaChristopher Musodza vanova ivo mukuru wefunga ai Africa tinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu vechidiki tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya ini ndini Takwakancube ndiri muWashington DC
tinotenda Taboka nekutipa chirongwa chevechidiki iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naEvans Zininga weStudio 7
Jesu simba rangu muri
simba rangu
muri simba rangu
munondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chesvondo rino chechitendero ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC nhasi tadzoka zvakare namufundisi Vernon Chamba nechikumbiro chatakaita tichiti kutanga kwegore kudai mufundisi imbotipaiwo mashoko ekutanga nawo vateereri vapinde vakazarukirwa saka regai tisapedze nguva tinzwe zvizhinji kubva kwavari tinokuchingamidzai mufundisi sanganai nevateereri
Kwazivai.
Makatigadzirira zvipi svondo rino?
Mwari vari kuda kuti ndigovera nenemi pamusana penyaya yekusaregerera. Kana muchirungu tinoti unforgiveness, nyaya yekusaregerera. Mwari vari kuchengeta munhu wese ari pano akanditeerera nechikonzero kana kuti zvikonzero zvakakura zvakanaka. Vazhinji vakatisiya gore richingotanga. Vazhinji vakatisiya uyezve vakazorora gore rapera rakutonopera asi iwe tenda Mwari wachengetedzwa wasarudzwa naJehovha ndinoda kuti kune muteereri akanditeerera makorokoto zvekare nhau yekusaregerera chinhu chiri kumisa vana vamwari kana vazhinji muupenyu kuti vasakomborerwe uyezve upenyu hwavo hushanduke nekuti masvomo aripo panyaya yekuregererwa namwari ndeyekuti mwari vakanzwa iwewe uchikumbira ruregerero kuti ndiregererewo vanoenda mubhuku ravo vogutarisa wonzvera mwoyo wako kuti iwewe wambotiwo varegerera here vese vakakutadzira saka kunyange mwari vachida kukuregerera havachakwanise kuti vakuregerere nekuti vanosungwa ivo samwari nemirayiro yavo munozviziva here kuti tikaenda mubhuku yajobhu chapter 42 verse 10 Bhaibheri rinotitaura kuti Jobho paakanamatira shamwari dzake ana Elifazi Bildad naZopa paakangova namatira kuti Mwari vaionawo vaitireo zvakanaka. Bhaibheri rinobva rati ndokubva Jehovha abdzoreredza Job zvose zvaakanga abirwa naakaipa zvakapeteka kaviri. Chakaita kuti Job azokomborerwa nekudzoreredzwa zvinhu zvaakanga abirwa naakaipa haisi nyaya yekuti akanamatira shamwari dzake, asi munamato waakaita Job wakakonzereswa nekuti akatanga aregerera. Job haigona kunamatira shamwari dzake nekuti shamwari dzake ndodzaimureverera dzichimutaurira kuti iwewe une mhaka dzawakaita pamberi paMwari dzichimuakuza, asi iye Job akanga asina mhosva. Paakazongosunungura mwoyo wake kuti regai ndiregerere shamwari dzangu ndokudzinamatira, apedza kudziregerera ndo zvakaita kuti abudirire. Unoziva here kuti Bhaibheri rinotaura nezvaSolomon naDavhid baba vake? Dhavhidhi anonzi akatonga Israeri kwemakore anoita 40 kana kuti 40 nemuchirungu. Asi Dhavhidhi aakunofa, anodedza mwana wake Solomoni oti, mwana wangu Solomoni, ndakuda kuti uchisimba, chisimba ini sababa wako mazuva angu ekurarama asvika pakukwana. Ndakuda kunozorora nekuti ndafamba nzira yakafamba vazhinji vakazorora. Chinzwa unzwe zvakazoita Dhavhidhi manje. Dhavhidhi ndokupfuurira pamberi kuudza nekuudza mwana wake Solomoni akati, unarangarira ana Shimei? Shimei akandituka, ndinoda kuti uzomuuraya. Unamurangarira? Ndinoda kuti apinde muguva zvine ropa mukati. Unarangarira zvekare Joabhu? Unozviziva zvaakandiita? Dhavhidhi ndokutanga kuturira, ndokutanga kuisa mweya wekusaregerera pane mwana wake Solomoni. Solomoni ndokutongawo futi makore 40 kana kuti 40 nemuchirungu. Uri kuzviona here kuti kusaregerera kunoita kuti tirarame makore mashoma shoma mapfupi pfupi panyika? Kusaregerera kunotishaisa zvinobatika, utano, pfuma, kunyangwe nenyasha dzaMwari. Ndoda kuti nhasi uite sarudze kuti uregerere munhu wese akakutadzira. Vamwe tinana baba vedu nana mai vedu panyama wakatibereka, hatitaudzane nawo nekuti wakaudzwa nen'anga, ukaudzwa nemaprofita kunzi mai vako ndo vari kukuroya. Vamwe hationane nana baba, asi Mwari muzuva ranhasi vari kutitora runhare mbozha rwako. Unyore tsamba ungoti, baba ndinokudai, amai ndinokudai kumusha ikoko. Mwari atiitire zvakanaka. Mwari akuropafadzei. Mwari akutungamirirei. Mwari akukomborerei nokusingaperi. Muzita raJesu. Amen.
Aiwa, tinokutendai mufundisi Chamba nenguva yamatipa. Vateereri nemiwo tinokutendai zvikuru kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndichikupaizve chimwe chirongwa. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chevanhukadzi chinomirira nyika kana kuti Mighty Warriors chavimbiswa kuti chichawana mari yemuhoro nemabatirwo akafanana nechikwata chevanhurume Warriors, izvo zvange zvisingaitike munhoroondo yechikwata ichi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vachishanyira chikwata ichi mukamba machiri mutevedzeri wemutungamiri weZifa, muzvare Loveness Mukura, nenhengo yebhodhi reZifa, muzvare Kudzai Kadzombe, vavimbisa chikwata chevanhukadzi ichi huchine mukaka panguva yese iyo chinenge chimirira nyika. Muzvare Mukura vavimbisa chikwata ichi kuti vachaita nepese pavanogona napo kuti mari yemuhoro yevatambi vemaMighty Warriors ienzaniswe nemari inopiwa vatambi veThe Warriors. Apo chikwata ichi chinenge chichimirira nyika makundano akasiyana-siyana. Chikwata chemaMighty Warriors chiri mukamba umo chiri kugadzirira mutambo weWomen's Africa Cup of Nations uyo tiri kusangana neAngola svondo rinouya. Muzvare Kadzombe vanoti chinangwa chavo chikuru kuyananisa nhabwe vanhukadzi nevanhurume kuti zvive pamutara mumwe chete.
Ndinovimba kuti nhabvu yevanhukadzi tichakwanisa kuti tiisimudzire kuti inge iri pakafanana nenhabvu inotambwa nevanhurume. Tichitarisa kuma Mighty Warriors tichidzika zasi kusvika panotambira nhabvu dzevakadzi vechidiki.
Chikwata ichi chakachanyirwa zvekare mukamba umu nemutungamiri mutsva weZifa vaNqobile Magwizi vachisimbisa zvinangwa zvesangano ravanotungamira. Mutungamiri wezvemitambo Mzvare Patience Mutumwa vanoti gwara riri kutorwa neZifa kuzvikwata zvevanhukadzi ndiro chairo sezvo zvikwata zvenyika zvichifanirwa kubatwa zvakafanana.
Kana mari ichinge yauya ngaigoverwe zvakafanana, kana equipment ichinge yauya ngaigoverwe zvakafanana kuvarume nekuvakadzi. Saka izvozvo pachazvo zvichaita kuti nhabvu yevakadzi nevarume zvitariswe neziso rakafanana.
Zvikwata zvenhabvu zvevanhukadzi zvanga zvisingabatwe zvakanaka neutungamiri weZifa wakasiyana-siyana wanga uchitungamirira nhabvu munyika. Muna 2012 vatambi vemaMighty Warriors vaidyiswa sadza nematemba, masikati nemanheru apo vaive mukamba vachigadzirira kuenda kumakundano e-2012 Olympic Games kuRio de Janeiro, Brazil. Vadzoka kubva kumakundano aya, vatambi vechikwata ichi vakapiwa mari inoita iyo madhora mashanu chete pamunhu ekudzokeresa kumba. Kune vamwe mari iyi yaive isingakwane kudzokera kumba kwacho. Izvi zvakasiyana zvikuru nemabatirwo aiitwa chikwata chevanhurume icho chaigariswa mumahotera makuru pamwe nekupiwa mari inoverengeka kana chatamba kana kukunda. Chikwata chemaMighty Warriors chichasangana zvekare neAngola pamutambo wepamusha muPretoria, South Africa musi wa29 kurume. Chikwata ichi chiri kutambira kuSouth Africa nekuti Zimbabwe haina nhandare yakakodzera kutambirwa nhabvu nevekune dzimwe nyika, uyezve nhandare yeNational Sports Stadium iri kunonoka kupera kugadziriswa. Mutsigiri mukuru wezvikwata zvenyika vaChris Romario Msekiwa vanoti National Sports Stadium inofanirwa kugadziriswa neyechimbi-chimbi nekuti hazvina chiremerera kutambira mitambo yepamusha kune dzimwe nyika.
Basa ngariperero mabhora titambire magames edu pamusha. Hatifanira kutamba neSouth Africa Orlando Stadium, tunofanira kutambira kuNational Sports Stadium.
Kunyange hazvo vamagwizi vaive vati vachaita nepese pavanogona kuti gadziriso yeNational Sports Stadium ipere kutanga kwakurume. Izvi zviri kuratidza kuti hazvichakwanisike. Mukuru wekumahofisi ebazi rezvemitambo muhurumende vaNicholas Moyo vanoti pamusoro pezvigaro zvemabucket seats zviri kuda kugadziriswa munhandare iyi zvakawandisa pane zvavaitarisira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariya.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe yotarisira kubatana nepasi rose svondo rino mukucherechedza zuva rekuremekedzwa kwemagariro evanhu akanaka, kana kuti World Social Justice Day. Vanorwira kodzero dzevanhu vachiti pane zvizhinji zvichiri kuda kugadziriswa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoparura komisheni itsva ichange ichitarisa nekugadzirisa matambudziko ari mune zveutano. Zifa yovimbisa kubata chikwata chenhabvu chevanhukadzi chinomirira nyika cheMighty Warriors zvakaenzana nechikwata chevanhurume cheWarriors. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbocha, zitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo mohle ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngazama ukuthi ngithi ngathi iya hayi kaibonga sakhukhumala vele ngathi angabaleli ize sibambe kimi sasiyi-1 sensengisijuli.
Izakhamizi zelupane zikhala ngezilwane eseziqede izifuyo. Ugwetshiwe owesilisa wentalale eGuyu obulale umkakhe owayezithwele. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zelupane kuward 26 zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yezilwane esezihlasela ngitsho lasemini libalele. Ungqwele Dube uyalandisa.
Izilwane lezi zibikwa sezibulele inkomo ezedlula ichumi lembuzi ezedlula ezinhlanu kunsukwana ezedluleyo endaweni ezigoqela eHopo, emahlabathini, esothini, kanye lasemasungabala. Usobhuku emahlabathini unkosikazi Miriam Sibanda ngomunye wabakhalayo.
Kwazima lapha sibili kuzabanjwa nabantu kanye lezifuyo vele seziphelile. Abantu yiba sebesele ukubanjwa sebehlangane nazo kanenge abantu bezibona mesemini.
Umakhelwane kaMasibanda umnumzana Levison Ncube uthi izilwane zabulala inkomo yakhe phambi kwakhe Lusile. Waswela ukuthi enzeni.
Ngazama ukuthi ngithi ngathi iya hayi sasibonga sakhukhumala vele ngathi angabaleki ize sibambe kimi sasiyi-1 sensengisijula kodwa kwazobanjwa kosisi futhi kosisi wami kwazaziyi-5. Ayi siyacela ukuthi lisincede so sesiya inkomo zethu seziyakufa futhi njengangomnyaka ophelele ngoba sicela weye ukudla indawo ezidla kiyo ebusika yiyo sesidlisa kiyo sesiye saba ukuthi siyodlisa emadlelweni nasehlobo.
Usobhuku weHopo unkosikazi Simangaliso Chuma yena owadlelwa inkomo nyakenye uthi abogatsha lwezendle kumele bangenele ngoba izilwane seziyingozi lasebantwini.
Inyamazana lezi sesilohlupho lokuthi aziyikhatshana sezihlezi zikhona nje phakathi kwethu. Sobe sicela ukuncediswa ngokusemthethweni ukuthi lisincedise zisuke phansi kwethu. Nxa kungabe le ndlela yokwethusela sibonani kwabe lingcono kumbe kube le yinye indlela engenziwa ukuze zihanqe zibisele lapho ezihlala khona.
Izakhamizi zithi akusela madlelo ezifuyo zazo aphephileyo. Ukansila kaward 26 umnumzana June Mpofu uthi inkinga yokuthi izilwane lezi zibalekela endaweni elawulwa lugatsha olubona ngokulondolozwa kwamahlathi olwe Forestry Commission lapho ikansili engelamandla okungena khona.
Ikansili iyayinqabela lapho zingenile lapho kugcina khona eyayo imngcwele. Kube ngokunjalo ingangena eforest ngale siyabe sesikhangelele ukuthi abeforester ibebe yibo abaxhasayo.
Umeli welupane West ePhalamende umnumzana Mxolisi Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi kuyadanisa ukuba izakhamizi ziqhubeke zilahlekelwa izifuyo ngapha ePhalamende ehudula izinyawo endaweni yokuthi iphutshise umthetho weParks and Wildlife Management Bill ozaphoqa ukuhlawulwa kwabantu uma belahlekelwe impahla ngenxa yenyamazana zasendle.
Into emqoka engani fanele ifuqwe ukuthi ibhili leli kalicho ukuthi nxa uthe wena ulawelwa inyamazana zakho, izifuyo zakho, ilezi zilwane, ukompasethwa njani, unikwa njani, ubhatalwa njani.
Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngenyamazana zeganga lweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, umnumzana Tinashe Farao uthe abakatholi umbiko mayelana lezilwane lezi. Indlala yanyakenye yenze inyamazana zeganga zasondela kakhulu lapho okuhlala khona abantu zidinga ukudla lamanzi. Lokhu kwengeze inani labantu ababulawa inyamazana kanye lezifuyo ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiselupane, ngingungqwele Dube.
The Voice of America.
Ugwetshwe iminyaka engamachumi amabili, 20 years. Owesilisa wentalale eGuyu eMathebeleland South, owabulala umkakhe owayezithwele esesalelwe zinyanga ezimbili kuphela ukuthi abelethe. ULetshani Ndlovu udliwe licala enkantolo yeHigh Court koBulawayo. Umsolwa wagongoda umkakhe ngemva kwengxabano eyayiphezu kokungathembani emtshadweni wabo.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwamasiko.
Sigcina amasiko
kwethu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke njengehlala yenzali lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhlanje lenhlanhla enyimangalisayo ngilenduna uDakamela khona ngale eGayi. Siyakwamukela kuhlelo baba Dakamela.
Siyabonga uMthembu Sithembayo, siyamukelwa kuviwo eNdebele. Sibingelela abalaleli bomsakazo lowo.
Yes, siyabonga kakhulu. Akusitele ngohlelo lwakho lwemklomelo, sizokuthiwa ke sokulungiselelwa ukuthi kwenziwe khonokho. Akusitele ukuhamba njani?
Sesiqalisile ukumobilize abantu abadiaspora, sesiqalisile ukumobilize ama-organizations lamanye because ama-ministries which align to ama-programs wona lawa sizama ukumobilize ukuthi ke kuqaliswe silungiselele umcimbi lowozayo ozakuba umhlaka 4 and 5 April. Engayi kodakamela esizaba khona ke mhla ka 4 okuzakula ama programs ahlukeneyo imiklomelo yona esisiba khona mhla ka 5.
Singathi njongo lapha iwenzani baba Ntoni?
Sile theme yethu sithi ubuntu bethu isintu sethu, kumbe isintu sethu ubuntu bethu. Injongo enye ukuvuselela ukuyithi bethu, ukuvuselela isiko lethu ukuthi siziqhenye ngoba oyithi bethu, siziqhenye ngesiko lethu. Bese enye injongo ke ikubonga abantu bayikuthi abenze kuhle besaphila zana zokuthi siyakhumbula, we are proud may his soul rest in peace, ukuthi sinikezile ke ubaba uPhathisani yathi ngo-2022 umuklomelo si-appreciate lokho asekwenzile i-contribution yakhe esizweni sonke jikelele in terms of ukupackage ukudinga i-history yethu ukuthi singobani, sivela ngaphi, sizama ukuya ngaphi. So injongo yona leyo ukuvuselela amasiko loku-appreciate abantu besaphila kumsebenzi abayenzileyo and lastly ukuzama ukuletha intuthuko esizweni sethu.
Ye, nxa sisikhangela sijula khonapho ke imiklomelo eyabe ikhona ngamaphishane iyiphi yangkhona iyabe inikwa lo nyaka inikwa abantu.
Uzananzelela ukuthi sizabantu abahlukeneyo, silamakhatha kube ezahlukeneyo. So nxa sikhangela isizwe ama-pillars ayakha isizwe achiyene kulabanye abakha isizwe ngendlela ezihlukeneyo, abanye i-philanthropy. Sizananzelela kulabanye abacontribute esizweni yithi i-sports. Lo nyaka ke silamadoda njengabo uMadinda Ndlovu omunye wabantu esizakunika umhlomelo. Not to say kulokhu akwenza khathesi, but kuba i-inspiration inspire o-Adam Ndlovu, inspire o-Peter Ndlovu, inspire labanye abantu abanengokucontinue contributor ku-football yethu. Uzananzelela-ke kulomunye usisi-ke abathi ngo-Dr. Yvonne Maphosa wase-Plumtree khonale Mambale. She's a doctor now, I think she's 29 years. Osukumayo econtribute efundisa abantwana ukubhala, reading, lokuza econtribute encedisa abantwana abangamankazana ngokudonate ama-pads nenani ukuthi kube to sanitary wealth yabo le abantu abangoba. So ngabanye babantu laba esizabe sibanikeza kodwa baningi nje ngoba abantu abenze izinto ezijiyeneyo. Omunye owehlabeza laphana wenze ukuthi o-30 pass rate ehlangabeza up to 78% enkaye laphana njengoba sikhumbula ukuthi iMathebeleland i-pass rate yethu ilo. So we-appreciate-ke imisebenzi enjengayona leyo. Angeke ngibaqede bonke ngesikhathi esikhona.
Ye, isikhathi sesivele sesidliwe ngumangoye Nduna. Bala ngamaphitshane khonapho-ke.
Sithanda ukubonga leli thuba abalaleli abathe balalela. Sibonga ubaba uMthembu Sithembayo ngokusinika leli thuba. Sesizalithatha-ke leli thuba sinxusa abantu abenelisayo ukuthi beze mhlaka 4 and mhlaka 5 bezoxhasa ngoba lokhu angeke kube khona singekho angeke kube khona singaxhasana ubuhle bakho ukukhula kwakho isuccess yakho cannot be there abantu bengekho angeke kube khona isizwe singaxhasana singabanga khona nxa ungekho wena ngoba nozakuba khona sinxusa futhi abanye abalezandla ezilula abalenhliziyo ezinhle abalenhliziyo ezilothando ukuthi hayi umcimbi lowo phela uyadinga amafutha uyadinga amanzi uyadinga isawuti uyadinga ishukela uyadinga ukuxhaswa ngendlela ezihiyetshiyeneyo ngoba khona olenhliziyo owenelisayo ukuthi hayi sifisa ukuncedisa laphana ukuxhasa laphana abangasithinta ke endaweni ezihiyetshiyeneyo inombolo ngoplus 263 775 45 6103.
Yeah, iphinde ndulo.
Plus 263 775 45 6103. Kulaba abakhululekileyo labafisa ukuzincedisa mhlawumbe ngemibono ukuthi into yethu singayenza ibe ngcono kanjani ngoba kuyinto yethu sonke imbono yenu ibalulekile ngoba yiye yakhayo ngoba sikwenzela idakamela kuphela sikwenzela isizwe nje sonke jikelele.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge induna yethu induna ke udakamela. Sibonge kakhulu udakamela ungadinga kusasa.
Ngiyabonga kakhulu.
Yeah, olubalisayo namhlanje ngumthembo osithembayo uGibbs Dube.
Siyabonga. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami ngoTabo Kancube. Namhlanje siqhubeka ngengxoxo lomnumzana Jubilee Mzinga eSibanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub. Sikhuluma ngodaba lweartificial intelligence.
IHurutsa AI yenziwa yikampani yaseZimbabwe khona la ethiwa yiHurutsa AI layo isebenzisa iartificial intelligence iyanceda kakhulu abalimi ukhangele la kwezempilakahle iyasebenzisa njalo futhi AI ukuthi incedise ukubona ukuthi nxa ukuthi umuntu ngabe elemkhuhlane bani iyasetshenziswa nje khonapha nxa abantu bethu befuna ukuthatha impikitsha behle bebone masinyane ukuthi umuntu ngabe ebulawa umkhuhlane wuphi yena iAI yenelisa ukwenza konke lokhu kubona ukuthi hayi nxa usibheka impikitsha leyenje umuntu lo engabe ebulawa umkhuhlane enjombe ngabe ebulawa umkhuhlane onjani njani so yikho sibona khona ukuthi la kwaze lahlangothini lempila kahle ezibhedlela iyasebenza njalo futhi i-artificial intelligence khangele nxa ezimalini amabhanga ayasebenzisa i-artificial intelligence bayisebenzisa ukuthi benanzile nxa kuyuthi umuntu sekhomitha into njenge-fraud kumbe nxa befuna ukwenza i-credit risk analysis ukuthi sibone ukuthi hayi umuntu lo singamboleka yini imali wonke lokhuyana artificial intelligence yenelisa ukukwenza ukuthi behle bebone ukuthi hayi wena imali ungabolekwa ungayiphendulisa yini kumbe hayi behle bekuvalile phandle. Then okunye ngathi ngama-chatbot ama-chatbot asebenza kakhulu endaweni lezi zemali ngakenanzela amabhenki amaningi khathi seZimbabwe la nxa ungathi uyabuza bahle kuphendule masinyane loba kusekusula kwesikhathi bani yahle kuphendule masinyane i-AI ukutshele i-chatbot uxube le-chatbot uyunikeze udaba lakho layo kuphendule. So ngingathi iyasebenza konke whether lihlangothi le-education ikhona iyasetshenziswa abantu bayisebenzisa kwesinye isikhathi iyasetshenziswa even ukulungisa izifundo ezinye zabe zi-targeted mangathi i-content iyabe relevant for abantu abaspecific and nxa ukuthi abantu bebe bafunda remote njani phana nesikhathi se-COVID ukuthi abantu bayefunda ngamafoni befunda i-UK maclassini iyancedisa njalo futhi i-AI ukuthi improve imfundo kwelakithi.
I-artificial intelligence inceda njani abantu?
Iyanceda ngokuba iyahlenga isikhathi ngoba amanye eminye imisebenzi yabidinga ukuthi umuntu ebe yenza iphindaphinda. Umuntu uyenelisa ukuyenza nge-AI masinyane kayidinwa i-AI njengomuntu ukuthi umuntu uyadinwa. Njalo ngingathi ichiphile nxa sikhangele ngoba nxa yona isenza kayenzi ma mistake njengomuntu ukuthi umuntu uyaphambanisa kangako kaningi kangako yona hayi kayenzi ma mistake njalo futhi kuba kuhle ukuthi iZimbabwe thina njengabantu beZimbabwe siyamukela i-AI ngoba iyancedisa ukuthi icreate kumbe ukuthi idale amathuba omsebenzi ebantwini bonke ngoba nxa isiba khona so kutsho ukuthi kuyavuleka amanye ama-opportunities okuthi abanye abantu bethwele imisebenzi.
Abanye bayethuka ukuthi i-artificial intelligence ingaqala ukusebenza ilakho ukuphazamisa
imisebenzi kumbe ukwenza ukuthi abanye basale bengasela imisebenzi sithethe imisebenzi yabo ungathini kulabo abayesaba lokho eZimbabwe
sathanda ukuthi ngibatshele ukuthi iartificial intelligence ibuyile lapho uzosincedisa ngisho njalo iyaguqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi so kuqakathekile ukuthi singayisayibeli khatshana ngoba ngakhumbula kudala laphana kuthe kungena amakhompyutha abantu bebesesaba nje ukuthi hayi bazareplaswa ngamakhompyutha amakhompyutha azabathathela imisebenzi kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukelwa itechnology entsha beqalise ukuyisebenzisa so maybe ngingakutsho nje ukuthi abantu akumelanga besabe ukuthathele imisebenzi kodwa into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama-skills amatsha bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini
kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub ngodaba lwe-artificial intelligence asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutabo kancube
sibonge utabo kancube ngohlelo lwabasakhulayo kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalela Ndleya.
Ngiyabingelela bonke abantu bakwa Studio 7. Ngisithi sanibonane nonke egameni lika Jesu waseNazaretha. Namhlanje ke ngivakatshile ngiphethe incwadi yezenzo zabapostoli efundeka ke ngale indlela. USawulo uchumayela eDamaseko naseJerusalem. Wahlala nabafundi baseDamaseko insuku ezithile. Masinyane wachumayela emasinagogeni ngoJesu ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu. Kepha bamangala bonke abezwayo bathi lo asiye yini owayechitha iJerusalema abakhuleka kulelo gama nalapha uze ngalokhu ukuba abaqhube bebotshwe kuba priesti abakhulu na kodwa uSawulo wakhula kakhulu emandleni wadlula abajuda abakhileyo eDamaseko eqinisa ukuthi lo unguKristu amen siyabonga ukufundwa kweBhayibheli la namhlanje khulunywa ke ngoSawule uSawule owayathi ekuphendukeni kwakhe kwamangaza wonke umuntu imisebenzi yakhe owayiyenza ebopha abantu eDamaseko naseJerusalema uma uJesu emphendula kufuneka ayoqala khona apho eDamaseko naseJerusalema ekhulume mayelana noJesu ukuze bonke laba abamazi kahle bembone ukuthi usephendukile useyibizwa ngokuthi ulikholwa siyabonga ke ukuba likholwa kuka Sawule uSawule lo ukhuluma izindaba eJerusalema naseDamaseko ukuzikhuluma nasezinagogeni nasemanagogeni ezigangeni ukhuluma ngoJesu ukhuluma ngegama lika Jesu kanti uye owayesitha esikhulu sika Jesu ebopha abantu efuna izincwadi kuba priest amakhulu amajuda amakhulu ecela incwadi yokuthi ngiyendaweni enje ngizwe ukuthi abayathandaza khona bemnikeze afike lapho wabopha abantu evala ngempama abantu bebotshwa abakhuluma ngegama lika Jesu kanti naye kuzamfikela kwamfikela ke uSawule kwabe uyena ke oyokhuluma etshela abantu ngoJesu ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu
uJesu uyimvana kaNkulunkulu njalo nguyena umnikazi wokusonta. Kuthiwa ke abantu bamangaleke baqhwebana bathi hey uye lo uye lo ufuna ukusibuthanisa abesesibopha abantu ba kodwa mabelalela izindaba azikhiphayo ngomlomo wakhe uSawule ezikhuluma ngoJesu. Nizakumbula ukuthi uJesu lapha uSawule lapha ezincwadini uSawule uyena umuntu owasebenza kakhulu naye futhi wazowakhuluma wathi mina angimbonanga uJesu kodwa mangikhuluma ngoJesu ngikhuluma ngathi mhlawumbe ngahamba naye uJesu kodwa mina angizange ngihambe noJesu ngafika uJesu esedlulile kodwa ngifakaza ngoJesu njengalabo ababe hamba noJesu. USawule ke ukhuluma lezi ndaba zikaJesu kuto amaJuda aseDamaseko naseJerusalema babuthana bathi no akabulawe. Bathe mabetsho njalo ukuthi makabulawe ispirit lesa sasiphezulu kwake uSawule samenza wabona ukuthi sebefuna ukumbulala. Kuthiwa babemlinda nasegedini lapho ahlala khona emini nobusuku ukuthi bambambe bembulale. Kuthiwa ispirit sikaSawule sakhuphuka kakhulu saya phezulu wabe namandla kakhulu ukusebenza ngegama likaNkulunkulu. Ukutsho njalo ke singabalibali ke abagulayo nabantwana ukuthi izikolo sezivuliwe bantwana siyaniqhubela phambili sithi ngenani ezikolweni niye ezikolweni nikhulume ngoJesu nani uma niphuma ezikolweni. Siyabonga ke siyanithandazela nonke nina enigulayo nisemakhaya sithi uNkulunkulu aze abe nani ey'nhlungwini enizayo eninazo egameni likaJesu waseNazaretha. Umusa wenkosi yethu Jesu Christus nokudlelana kothando nomoya weyingcwele lapha emazulwini hamba nabahambayo usale nabasalayo egameni lombuso entandweni kaJesu Christus. Amen.
Sithi enkosi kumfundisi Richard Mvalelanleya ngokusipha uhlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo uEzra Chisasbanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu leHighlanders kanye lelesizwe elama Warriors uBekithemba Ndlovu.
UBekithemba wayesaziwa kakhulu ngabalandeli bebhosa amagama abalisa elithi uMabatha, Super kanye lethi samandlo njalo wayevimba emuva okwezinga eliphezulu. Nangu elonda imbali yakhe.
Ekhaya kusekhezi ngizalelwe khona lapha koBulawayo. Ngakhulela eMakhokhova, Makhokhova mzilikazi ugogo zalo umama uhlala eMakhokhova. Ozalo baba uhlala eMzilikazi, so yikho ngakhulela khona ngafunda eMzilikazi Primary School. Then sasesuka saya eMpophoma sengu-grade 3. Ngasengikhulela ke eMpophoma ngafunda eLukhanyiso Primary School. Ngafunda isecondary yami eMsitheli ibhora ngiqalise ukudlala ngisasemncane kuma-juniors kaDopu Papa ngadlala.
USopa wadlala amanda 17 lamanda 19 eBhoso lapha asuke khona sesiyadlala ke iqembu elitsha lephinda mzala elali ku Division 1 elilabo Gift Lunga Junior uRichard Choruma labanye abadlali.
Yikho lapho iHighlanders yambona khona, then I went to Highlanders ngo-1997 Andu Madinda. Ngadlalela iMorocco Swallows eGoli, ngadlalela iSilver Stars eyatshintsha yaba iPlatinum Stars, ngase ngidlala kuMpumalanga Black Aces, yikho lapho ngagcina khona i-career yami eGoli. Ngadlala for 6 years eGoli.
USamandlo wabamba iqhaza elikhulu kuHighlanders okwenza leli qembu lathola isicoco sePremier Soccer League iminyaka ilandelana.
Khona kuwina ama-championship lawana angu-4 in a row. I'm proud of your record yangikhona, ngiyaziqhenya ngayo because akukho lula ukuwina ama-championship, umsebenzi onzima. So ungabona uwine 4, it's a record kuHighlander. Omunye umuntu angeke ayidawuthe and omunye umuntu angeke ayicitshe. So ngi-proud ngento engayenzela i-team yami ethanda iHighlanders.
Ngenxa yohlonzi lwakhe uBekithemba wabizwa kuqembu lesizwe lama Warriors lapho afika wenza izimanga.
Playing career yam 2004 First Nations Cup iZimbabwe qualifier. Nama was part of the team. Yayilabo Peter Ndlovu, ilabo Joel Lupahla, ilabo Gift Mzazi, ilabo Mugay Twins, ilabo George Mbwandu, ilabo Kaitano Tembo, ilabo Chase Wane. benjani maruwaru lami minga ngora ipili kwa kwa sase skocho ngu Charles Mhlawuri
utachenu mshala panzi ubege watu watala ukakesha eze nguku
in 2012 nga kocha kwa Erenders lo Kevin Kaindu wansuwa kwa Erenders nga kwa how mine ngilo Kevin Kaindu still then nga kwa wale stint kwa Green Fuel wa manje ngikhocha ku Blawayo Chiefs ku Division 1 ame young coach want to grow mfuna ukukhula lami ngizibona sengikhocha ama team amakhulu sengikhocha la national team
iqembu eliqeqeshwa ngubekthemba Ndlovu kathesi eLebulawayo Chiefs lidlala kusibaya se Division 1 ku Southern Region wodwa uthi uzasebenza ngokuzikhandla lonyaka ukuze aliphakamise lingene kusigaba seCastle Premier Soccer League igabula ngwezo Chiefs banda we Studio 7 eBulawayo.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likaMasikandi elidabuka ensuza elizibiza ngegama elithi oqedukoma nangu umholi walo uBK umzukulu kaMacala.
Emsakazweni libingelele wonke umuntu ongabilale kumsakazo ngalesikhathi ngokuhlukahlukana kwendawo libingelele ngoBK umzukulu kaMacala wathi inkuzi emiyami evele ngolundo eziye zivele ngezinto ngumfana wasemkuza ensuzi isigodi bafowethu ngihamba nomfowethu lapho mdike impilo umfo kampofu
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe vakuthola njani
inombolo zithi 0271W3W6953 ASB 0773 6561417 kanwe email islapha bekinkosi ncube 546@gmail.com enkundleni ke la zokuxhumana elamani ngena ku Facebook oqede ukoma music ku TikTok ngakhona likhona ipage oqede ukoma music siyacela kakhulu singayijamela kakhulu support yenu kanike ingoma online zotholakala makuphela nje yona linyanga
abalandeli ubathiyela waphi amazwi
siyacela kakhulu kunina nonke ukuthi niseseke emsebenzini wethu siwenzayo singoqeda ukoma bafowethu siyafisa ukuthi siqhubeke sikunenzele okuhle okumnandi njalo kodwa asinawo amandla ninjalo siyilutho ngaphandle kwenu sicela nje i-support yenu uxhaso bafowethu badala ngokuhlukahlukana kwezindawo nabontanga siyacela kakhulu siyacela kakhulu.
Yeah.
Fanele mthwakazi asibe ni sonke kuhlelo lunye kusasa. Yimi untungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.